manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gunyana 15 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziya. Chandangoudzwa ndekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika Robert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisa kuti titsanangudzirane kuti zvigureka. Isusu tinoziva tsika dzedu hatisingazidisclose. Tikadzimara tangodzidisclose chete hapasisina chivanhu chatakuita. Dzinozikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako. Nevanoita zvavanoita izvozvo ende zvatakadoniitawo takaita zvatakaitawo saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo vangavapedza then munhuwo oradzika.
Hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika Robert Mugabe watadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Parare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valiyo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwava Mugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwaZvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBhangeti avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vaMugabe vakafa zvechokwadi here.
Nihongu vaMugabe vakatichungurudza neni ndirimwe ndakatomboshungurudzwawo za208 saka ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki saka kuuya kuzoona kuti vaMugabe ishuwa here kuvafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavaMugabe kwakatsemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita.
Tino urombo vateereri todzokorora zvakare nyaya yemutumbi wavaMugabe uchitarisirwa kuenda kwaZvimba. Mutumbi wavo unonzi watadza kuenda kumusha kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kurira, 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 k
vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wavamugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwamugabe uye vari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vati mutumbi wavamugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo zvimba. vaLeo Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandikuziva. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwazvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Machanges anogona kunga aripo according ne kusanzwa zvakanaka kwamai kuzimai vari kubatikana miri yavo, asi chokwadi chokwadi nhasi achifanira kusukuya kuno, but because nokubatikana kwavo mai mati takutomirira kuti tikonfirme kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana zvokuti tingangoiite mandi.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndezve hurumende, handi takataura kuti we are doing together with the government. Hurumende ichaziva painovachengetera, so we can't keep him at home. Asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuti tirikushanda nehurumende, asi tirikushanda tega.
Asi izvi zvapesana nemashoko avaLeo Mugabe avo vati mutumbi wavamugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa30 days tiri kuteera, anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. President nezuro vakataura vakati zvinhu zvese takusiyira kumhuri ndoichazotitaurira kuti tinofamba sei, saka tinge tichikuzivisai tiri kufamba sei semazivisiro acho kuita iye zvinezvi kuti mutumbi wauchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavamugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wavamugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. vaLeo Mugabe vati mutumbi wavamugabe uri kugara zuva rimwe chete kwazvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. vaLeo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwazvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBhangeti avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndiri mumwe ndakatomboshungurudzwawo zva208, saka ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki, saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here kuti vafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vamugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Vamugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chiguriwa.
Tichiri panyaya iyi, hama dzevembo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinoti mutumbi wavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi aenda kumusha kwavamugabe uko ataura nehamadzishe mufi ndokutipa nyaya iyi.
Hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe. Vati pachaunzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo, vesvondo vachapiwa mukana wokuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi.
Kana vauya pano pamba tinongoita normal procedure yekuti board ikasvika pamba vanhu vanoita misa veRoma, then vo vanenge vachiitawo zvechivanhu, vo vachiitawo chivanhu chavo.
varikutaura vakamirira mhuri yemufi Valio Mugabe vakati vamugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzika kwapera mazuva makumi matatu asi veruzhinji varikubvunza kuti mutumbi wavamugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzidza kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavamugabe vaAugustin Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe, vati pachivanhu pane mukana wekuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handishazi, asi kare ngozi ndiri tiri vekuma from 30 upwards, saka kuti nditaure zvekare kare hano, asi ndinotaura zvekare. Nao vamwe mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako voyaroningiriki voomeswa, vamwe aiswa muninga, aiswa muninga.
Ishe Dununu Zvimba avo vane zita rekuzvarwa rekuti Rafael Zvikaramba vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavamugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavamugabe kumarindano vegwa magamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzise veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisi kuti titsanangudzirane kuti zvigureka, isusu tinoziva tsika dzedu, hatisingazidiscrose, tikadzimara tangodzidiscrose chete pasina chivanhu chatakuita. Dzinozikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako nevanoita zvavanoita izvozvo, ende zvatakadoniitawo takaita zvatakaitawo. Saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo, vangavapedza then munhuwo oradzikwa.
Pane mashoko anga achitenderera kuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chokumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo, asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe.
Angasiaanambovechitauchifu akanziye nemadzibaba edu tokuita chivi, zvikanzi aiwa handisiye tobvasiwa, tobva tobatwa isusu, tobva anobatwa mfano wangu Titus ndiye akazoitwa chief pagroup redu.
Studio 7 yabva kwaZvimba yaendawo kumba kwavamugabe kuHarare iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzishe achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas chiri pasi.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva reutongo hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Dingindira regore rino rakanangana nekuyeuchidza dzihurumende kuti utongo hwejekerere hwakanangana nevanhu. Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda pasi rose inotarisiswawo mukubata kwainoita vanhu vayo. Dzimwe nyika zvikuru dzekumawirira pamwe nevamwe vana veZimbabwe vanopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, izvo zvakazosvitsa pakuti vamwe vakuru muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusanganisira naivo vamugabe vatemerwe zvirango. Zvirango izvi zviri kurambawo zviripo kunyange hurumende yavamugabe yakabviswa pachigaro. Zvinonzi nevamwe hapana shanduko yati yavepo pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo iri kupomerwawo mhosva yekutowedzera kutyora kwekodzero dzevanhu. Mukutarisa nezvezuva iri tabata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vaOK Machisa.
Kana tichiti demokrasi kana kuti utongi hwejekerere, ihurumende kana kuti igovernment inoshandisa masimba ayo kubva kuvanhu. Kana tichiti masimba ayo kubva kuvanhu, zvinoreva kuti pane kuvhoterwa kunenge kwakaitwa uyewo kuchigutsa ruzhinji. Saka inzira yekushanda nayo kana kuti yekutungamira nyika tichishandisa gutsa ruzhinji uyezve tichishandisa nhano dzinotorwa zvikuru pakuti vavhoterwa ndivanani.
Saka Zimbabwe munoi uona uya kamira sei munyaya dze utongo wejekerere.
MuZimbabwe tine urongwa wakada kunofanana na iwoho watingati democracy, asi tichikure nekunyatsosvika ipapo chaiko pamungu pedemocracy, nokuti tine zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tisaswedere padhuze nazvo. Chekutanga ndinotaura ndakatarisa nekuvhotera kunoitwa vatungamiriri vedu, iko tikatarisa zvine dambudziko muZimbabwe pakuti patakavhota muna 2018 pane kugunununa kwakaitika kubva kune mapoka akasiyana siyana kusvika tazosvika kuConstitutional Court, uyezve tikatarisa iwo mutemo unoita kuti maelections edu kana kuti kuvhota kwedu muZimbabwe kuve kunomhanyiwa zvakanaka, kunoitwa zvakanaka, tinowanikwa pane mapuri akawanda anoda kugadziriswa. Saka izvozvo zvega zvinotiratidza kuti demokrasi hatisati tasvika pamongo. Mukatarisa mazuva anaya kune vanhu vari kungotorwa pakati peusiku vachitorwa, izvezvi tinotori nadokta vakatotorwa pakati peusiku nezuro vasiri kuonekwa. Pane kusungwa kwevanhu, pane kumbunyikidzwa kwevanhu, pane kunyaradzwa kwevanhu, pane kuinvedwa kumameetings avo. Izvozvo hazvitariswi zvichinzi tozosvika pakuti Zimbabwe ine demokrasi.
Tinoona kuti nyika iri kuchema vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, munhu aizivikanwa kurwira utongo hwejekerere. Zvii zvamungataurawo pamusoro pavo tichitarisa zuva iro reInternational Day of Democracy?
Munoziva kuti pane vamwe vaitaura vachiti kusunga nekusunungura. VaMugabe vakasunungura nokusunga. Zvandinoda kuzama kusanangura nekuti tiri kuchema hongu, dai mweya wavo wazorora murugare nesiti zvaMwari. Tiri kuchema chaizvo munhu wevamwe vanhu vatingati vakarwa chose kuti tisununguke muZimbabwe, kazopedzisira vasungirira futi Zimbabwe kwavakanga vaitora vachiisunungura. Zvinoratidza izvo kuti hatisati tasvika pakuti ndepapiko patichazopembera sevana veZimbabwe, nokuti kwayakasunungurwa ndo kwayakadzoserwa. Chasiyana chete iGanda. Tikatarisa mararamiro ari kuita vana veZimbabwe iko zvino, upenyu hwatairarama mu1980 neupenyu hwatiri kurarama iko zvino andodemba wani kuti dai nhingi anga ari. Hatidi kusvika panguva iyoyo nokuti zvinonzwisa tsitsi. Saka demokrasi yati kutaura nezvayo ine chekuita nematongerwo anenge achiitwa nyika, kana kuti nematungamirirwo anenge achiita nyika.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa vachitaura vari parunare neStudio 7. Vana chiremba vachitsigirwa nemamwe masangano evashandi varatidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavanoti kupambwa kwakaitwa nezuro vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba vataura neStudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekuchikoro kuri kuitwa kodzero, uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombei vadzoswa nevakavapamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombei avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Magombei vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakambengwa vachitretenwa vachimbotaura zvakumana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa vachingosuspect kuti maybe ma state security agent. Then vane imwe screenshot yavakatosenda futi vanga mamboiona musocial media umu yanga yakanzi zoni ramba uchita zvauri kuita uchakutora nechamupupuri iyoyo. Vakuratidza kuti vaimbonga vachiwana mathreats nenhamba iyoyo. Pari zvino tafaila mapolice report, takwanisa kuwana hama dzakaenda kupolice station kubudiriro, so kurunzi ndokwavakapedzisira kuwanikwa. Kwanga achikwanisawo kurenta nyumba yekugara achienda kunoshanda kuHarare Hospital.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kwavanoti kuchikoro kwekodzero dzavo vachiti vana chiremba vanoda kuti vakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa.
Pari zvino tambokwanza kuunganidza machiremba solidarity march yekuti tinokumbira kuti chiremba Peter Magombei varilishwe vari musafe health vari muutano pasina zvakawanda kana kuti pasina chaitika kwavari. Tichamuzivisai.
Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vatapiwa mungofa avo vanoshanda pamwe chete naDr Magombei paHarare Central Hospital. Vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kumaten manheru apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kumaten dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji, to be precise, 19 minutes past 10 p.m. musi wa 14 September, kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr. Peter, hatisati takwanisa kuziva kuti vakaendeswa kupi uyezve varipi.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru munana chiremba vawirirana sesangano kuti vana chiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo.
Saka isu sana chiremba sebato seinonzi ZHDA tadecida kuti kana chiremba Peter vasati vadzoka, isi hatikwanisi kuenda kubasa, tichagara mudzimba dzatinoona kunge dzakachengetedzeka. Vamembers edu vanotitera tiri kuvaadvisa kuti vagare pano pavakatemba kuti vachange vakachengetedzeka kusvikira taziva kuti Dr. Peter varipi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei.
Tinokurudzira kuti mapurisa nevamwe vakadaro vaite basa mukukwanisa kudzosera kodzero dzachiremba. Tiri kukumbirawo kuti dai wamhanya mhanya waita zvekuti zvinhu zviite zvakamira zvakanaka, nokuti maabductions haana kutanga nhasi. Zvinhu zvatagara tichinzwa zvichiitika, musazo vanoziva vaitaidza marauna nhasi vari tiri kuvashaya. Zvinhu zvakabva kuitika rona Obert Masaurese, zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti zviri kuramba zvichiitika izvi.
Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vava nemazuva 12 vasingaendi kubasa vachiti havana mari dzinovakwanira dzekuti vaende kubasa. Hurumende yakawedzera mari yavana chiremba nezvikamu 60 kubva muzana, asi vana chiremba ava vakati yaive shoma. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho richange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, muineni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvenhoroondo yava Robert Mugabe, avo vaimbove mutungamiriri wenyika, avo vakashaya musi wa 6 September vari kuSingapore. Tichange tichikurukura nevechidiki vane ruzivo ruzhinji pamusoro penhoroondo yava Mugabe. Wokutanga ndimuzukuru wavo vaJason Joao, ngatinzwe izvizhinji.
There is a saying, charity begins at home, and henceforth vamugabe ndi baba venyika tinovarangarira tichitondera mazuva avo avaitidzidzisa kuti tinofanira tine rudo, vaitidzidzisa kuti tinofanira tichibatirana pamwe chete kuti tiwanisane, kuti tiwane pundutso rekunzwawo shanduko mumwoyo. Ndo zvatinorangarira vamugabe vari, vaive murume avaine rudo nehama dzavo, vaiva nerudo ne vamwe vose vaiva komberedza mukatondera vamugabe vaive neshamwari dzakawanda ana president Mnangagwa ana late vice president Msika vanewo shamwari dzavo dzavakasiya ana Kenneth Kaunda ndo marangariro atinoitawo vamugabe
muzukuru wavamugabe vajason Zhuwao tinotenda zvikuru nemaonderenyu umwewo watakabata ndiWebster kuHarare ngatinzwei maondero aWebster
ndetwa mukoma Webster ndogara muHarare South ndiikamirira mayouth imomo ndiripc mudistrict kurwadzirwa nemukuru wedu komanda vedu vaarachi Mugabe vaita kuti tinge tichisvika pano vakatisenzera nguva yakareba takasenza navo vakatisiyira nhasi uno nhaka yatinayo yetirikuchema kuti baba toda kuti tisimudzire tichibva ipapo tinge tichisvika kumberi baba zororai murugare makatiitira zvikuru
aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Webster muri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanzwa kubva kuna vajason Zhuwao muzukuru wavarobert Mugabe tikanzwa zvekare kubva kuna vaWebster tichikurukura nezvenhoroondo yevaimbo vemutungamiriri wenyika varobert gabriel Mugabe avo vakashaya musi wa6 september vari kusingapore muri yezimbabwe ngatisanganei padandemutande apo patwitter uyezve painstagram username yangu ndi @bigmike3 BIGMYKE3 musakangane zvekare kuti tichasangana nechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nezvenyaya dzinobata vechidiki munyika anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove mhuri yeZimbabwe bye bye.
Tinotenda Big Mike makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kokambo mwari makanaka kari kubva kuna mechanic manyeruke tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika varobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kazvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina na Chris Gande.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elinga lichona njani tulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 15 Mpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
I body zapuya sas. Ma 10 and kuzalala lapha kozwima. Sokuyela eHarare
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kozwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasisahanjiswanga.
Ngikungabela anyone bongani ufuna ukuphikisana kumbe not even ukuphikisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umengi iqiniso siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe o.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela udokotela Peter Makombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabantu abakade behlome ngempopo izolo emzini wakhe eHarare. Kuhlelo lwezamasiko silodaba lomkhosi wokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo Mike Moyo emawabeni ezansi yemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhosi wokuvalelisa umuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obekumele ube khona ekhaya lapho adabuka khona kozwimba emzini wakhe wekutama lasendaweni yamavinkili akomrombezi Growth Point udluliselwe phambili ngoba isidumbu kasisayanga njengokutsho kwemuli sesizabuya ngomvulo. Lokhu kubikwa kwenzakale ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe kubikwa engezwa kuhle emzimbeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esakhona le kozwimba.
Abagadile kuthele namhlanje abagoqela izihlobo labangane bezevalekisana lo waye ngumongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngengoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuvezwe isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana lenkokheli yomdabu eyakozwimba egoqela unduna Zwimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
Ibody zapuya sas. Ma 10 and kuzalala lapha kozwimba sokuyela eHarare
emazini akhe ngale nguquko. Unduna Khatiza Gomo utshele Studio 7 ukuthi isidumbu kasisabuya ngakozwimba namhlanje ngenxa yokuba umkakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphilisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kwaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhutshelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kwamdala akusizwe subuhlungu kakhulu ukuthi njengoba ngumuntu okade esiphatha kuhle le lakatese sibabonayo abakhuluma kuma TV bephatha abantu abaningi lezinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangasakwanisi ukuzisebenzela lakathesi labanye abangela bazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebekhanjiswe isikolo bebhatalelwe isikolo akunye kuningi andisakukhethi kuningi kakhulu
uthi akalala kuhlobo lomufi uphiri kodwa wathola usizo kunjalo waze wanelisa ukuphutsha izifundo zakhe zesekondari
mina mbathiseke kakhulu ngokuthi heyi umuntu kade esigcine esibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sayisiphiwa nguye umdala umumbu impuphu amabhuku esikolo sayisiphiwa le mali zokubhatalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha so imali yesikolo ngayimbhatalelwa nguye akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba uyancedisa kuphela
lanxa besebesazisiwe ngali nguquko abekade bebuthane emzini kamgabe ekutama kozimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini lowo mkhosi wokuvalelisana laye owayengumongameli wezimbabwe obhubhele kwele singapore mhlaka 6 mpandula ubikwa esezangcwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yimosolium endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye-national heroes acre eHarare abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe owe-blue roof eHarare aze abewe umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli wezimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi uzokwenziwa nini ngoba iningi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamuyi umgabe ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
siyabonga Mavis lokhu sikudaba lunye ibandla lezanu PF lithi indlu kamuyi umnumzana Robert Mugabe ethiwa Blue Roof yakhiwa libandla leli kodwa lithi lisemzameni yokulobisa igama lakhe ukuthi kube indlu yakhe sixoxe lo nobhala uqoqa inhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
yebo indlu yebandla siyo yodwa iBlue Roof ezasetshenziswa ngubaba u-former president kule ndawo ade zisebenzisa ezebandla kodwa imizamo izaba khona ukuthona sikulungisise konke lokhu ukuze kube ngokwakhe lakhona setshonile
o ngezinye indlela akusoze kube le mizamo yokususa abahlala khona
ha no 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 ibandla lakwenza ngobungcithi ukuthi khona ihlalise umongameli wayo endaweni ehloniphekayo enjalo eyindawo enkulu njenge-Blue Roof enjani ukuze abe nendawo ozamukela izetekete ezijeneyo endaweni lohlomi
njengebandla lina lithini ngokungcwatshwa kwakhe sizwa kuthiwa usezangcwatshwa ngemva kwamalanga angamathumi amathathu
Halo kana sokungokwemuli thina okwethu sesikwenzile uhulumende libandla labantu bonke jikelele leZimbabwe sebephelekezela umdala izolo kade kule nkalakatha embuthano obone abakhokheli bamazwe atshiyeneyo besiba khona labakhokheli bonke labakhonapho nabonke nje abantu abasebenza labo abamaziyo nje ade befuna ukumphekezela kwenzakele lokho lokho sekusele sekusele emulini yakhe ukuthi baza kwenza ngomkhubo wabo abafisa abekwe ngayo
kodwa besizwe besithi bona bafuna ukuthi kwakhiwe isakhiwo esizaba khona e-Heroes Acre ibandla lona alisoze libe lesandla yini ekwakheni njalo lalapho eselaliswa
lokhu songokwemuli yakhe ibandla liyabe lizalandela khonokho kuthiwa imuli yakhe njengoba ethile upresident wethu ubaba mnangagwa uthona sizahlonipha konke imuli efuna kwenziwe kumbe kwenzakale ngokubanjwa komufi lalapho zabekwa khona
alo-ke ngumnumzana Obert Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla lezanu-PF bekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela Peter Magombeyi elokhu engazakali ukuthi ungaphi kulandela ukuthunjwa akwenziwe ngabantu kade behlome ngembobho izolo endlini yakhe eHarare. Lokhu kwenzakala odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elincane. UMagombeyi uqale wathola umlayezelo ecingweni lakhe umtshela ukuthi achiyane lokukhuthaza odokotela ukuthi bangayi emsebenzini. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula kuthunjwe abantu abambalwa abanye batholakala ngemva kokutshaywa lokuhlukuluzwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Ah, uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulala uthola ukutshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi ukubothwa mhlobo bani okungala amapholisa phakathi okulabantu abangaziwayo uyevumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani. Into zangkhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent, ilizwe elikhululekileyo. Akubonisi ukuthi ilizwe lile-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabo Smith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikiyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kule nto enjalo kule improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi babe befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleyo sebahamba zange ziphinde sibabona. So angeke sithi ufuna ukwethusela, bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone, kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazo singaqala ukubabala kathesi la uyazi i-list yangkhona inde kayipheli. So kukhanya sibili it's a serious issue.
I-blue roof yindlu yebandla yini? Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni eseGwanda.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngembali kawayengumongameli yena osanda ukushona umnumzana Robert Mugabe. Asizweni ukuthi abantu abasakhulayo bona bathini ngodaba lukhona egodweni.
Bakithi uMgabe ufile, mina kakulanto enhle engayibonayo eyenziwa ngumgabe than ukulutha. Umgabe walutha bakithi, walutha waqeda wathi du intsha kumanje igcwele emazweni. Vela akulanto enhle enzwa umgabe mina kimi.
Lawa ngamazwi kaCaroline Moyo. Siyabonga mamoyo. Asiqhubekele phambili ngodaba lukhona egodweni. Sixoxa lo mnumzana Ngqabutho Zaza.
Yebo mthokazo omuhle khulumayo uNgqabuthu. Hayi mina since ngazalwa sengize ngingaka angikazi ngiqashwe or ngisebenze ekhampanini yeZimbabwe since uMgabe wayelokhu ebusa. Sengize ngazoqala ukusebenza kwele South Africa. So vele uhulumende kaMgabe mina vele azange ngenzele lutho. since sengingaka angazi kumbe kuthiwa ngithwala isithupha sami ngiyaqashwa ekampanini ngoba vele kungela lutho laphayana ngazama abo 2000 ukuyamaketha kuyikhona kithi laphana indawo eforest hayi kwehlula since khona lapho ngavela ngayeka so uhulumende kamgaba zangengenzele lutho mina angimazi lokumazi ukuthi ngobani
lo ngumnumzana Ngqabutho Zaza siyabonga Ngqabutho olandelayo nguzopheka asizweni ukuthi yena uthini ngembali ka owaye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe
Hello Studio 7 lishona njani ya 90 kukhona kwatolwa ngabatsha ngoba kulabanye phela abakwansi ukubenefitha kupresidential scholarship so ke labo yiwo abalenhlahla labo kodwa ke akusazange kube yibo bonke kanti ke njalo kukhona kwakuke kube lenhlelo zokuthiwa abatsha bayaphiwa amaloni kodwa ke la amaloni angikhona ayikhangela ukuthi vele wona usapota kangakanani bandle libusayo so ke kukhona abakutholayo
Hayi siyabonga zopheka zulukandaba siyabonga ngemibono yenu abasanda ukwengena kuhlelo namhla sixoxa labatsha mayelana ngembali lenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kamnumzana Robert Mgabe ikakhulukazi abatsha namhla kuhlelo besilo Caroline Moyo uNgqabutho Zaza kanye lo zopheka siyabonga ngemibono yenu mthwaka komuhle isikhathi du siligqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 yona username yami lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo 8 p.m. bese lugciba ngo 9 p.m. kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwaka zomuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Mike kuhlelo lwezamasiko silodaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo uMike Moyo emawabene ezansi emandebeleni emkhosini osandaqutshwa ongenwe zinduna zempumalanga ezifika amachumi ayisikhombisa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Awin libaba silale mawin libaba silale
mawin Oya chapter nkosi wazubise kusabambana umazela vula umfaka mapo umnomosima ovulela mazepesu opuza izintendene ekashiya onina
Umambo uMike Moyo uzelwe emawabeni ngomnyaka 1968 wafunda khona ngeva ukuba aphume kulele eSouth Africa lapha fike waqala inkampani yabonogada ekhuluma emkhosini osanda ukuqhutshwa umnumzana Bekezela Bhekimpinati wayesithunywa senkosi uthi akwafika untombazana oleminyaka elithumi lantathu kumambo Moyo ngomnyaka ka-2018 ezombikelwa ukuba ukhethwe ngabaphansi ukuba yinkosi yabelozwi
umayithi ubukhosi kumbe ukuba yinkosi ukuba ngumambo kazithethelanga ukhethiwe lidlozi lehlabathi long live mambo long live
Umnumzana Mike Moyo uthi lomkhosi bungokuthakazelela usuku lukamambo kwase ukuhlangana lokuthi avezwe emphakathini.
Ilanga likamambo kusuke kwenzeke ukuthi ke kuvezwe futhi inkosi ivezwele abantu. Mina ke i-direct descendant of the last king. Ngizelwe ngiyinkosi besingacophi but inkosi ibikhona kodwa ifihliwe
kuphatheke induna eziningi ezempumalanga le nkabazwe kulomkhosi njalo le nkosi yamandebele ebulelane okalobhengula layo udlule ephosa ilihlo
we are culturally in our nature and see cultural nje kumele sisupporte konke nje kucultural so this was one of the events that we thought I manage so possible yeah bonus sizwe ukuthi we're not in a fight
umlobi wengwalo zembali umnumzana Patisa ngathi lawo bekhona kulomthano njalo uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi lokhu kuyajabulisa
kuyinto ke esiqabelayo esibongelayo esithemba ke ukuthi obekiwe ukuba ngumthunzi lamhla uzabahlonipha abantu abamhloniphileyo bezebe vela indawo zonke zelizwe
umeli wedalela eParliament eMzingwane umnumzana Lev Mayihlome uthi kuvezwa kwenkosi yabelozwi kuzaletha intuthuko esigabeni sakhe.
Siyahlonipha kakhulu ukuthi uMzingwane uphakanyisiwe ukusinika inkosi. Nge-MP yokuqala ukuzigqaja ukuthi inkosi ezimbili zihlangene eZimbabwe namhlanje zikhuluma ngokwakha nokuthandana. Manje ukuthi sengikwazi sokulula ukuthi development izabakhona ngoba okubanjwe inkosi kuvele kuyahamba kuya phambili kuphela.
Umambo uthi uzalisa ukuthi isisekelo sombuso sinanzelele njalo sihloniphe uba khona kwenkosi uChangamira Dombo wasungula isigodlo seRose Estate ngemva kokuba sihlathelwe muzwa ngendaba lomzilikazi okwadalwa ukuthabalala kwaso.
Amakaranga, amaVenda, abeSuthu, amaNambia kanye lamakhalanga weBotswana ngabantu abakade bekulomkhosi.
Dominica Mambo tibha kubantalaonda kuBotswana banjinji tiligele kubrona beki nakusinyawe kuBotswana tili bana bamambo batalaonda banjinji batswana bakati talaonda kokaisiti tobhuda pangomba yamambo inoidalaonda toti tokumilidza buhegwedu tate mambo titinasi titose tohingatose ndevana vose vezimbabwe tomugamuchira mubendemeye akayenga malamose.
Ngimele Mtsakazi kweStudio 7 ngisemawabeni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Sekungena ke enkundleni uNtungameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga emsakazini lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizabelane ngamazwi atholakala encwadini kaJobe isahluko sokuqala indima ngesithupha lesikhombisa kufundeka kanje. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele ngempilo zethu esiziphilayo sisekhona lapha emhlabeni. Lapha esibale khona kuthiwa amadodana la madodakazi ngethemba lawo ayekhona bafika phambi kobuso bukaNkulunkulu, kanti phakathi kwabo kwase kufika loSathane. USathane uthe buza ukuthi Sathane uvelaphi, wathena hhayi ngivele kuzuleni lekuhambahambeni phakathi komhlaba. Kukangaki zihlobo ezithandekileyo, lapho sibona abantu befuna ukulungisa ulutho oluzanceda impilo zabo nemiphefumulo yabo, kube sekusiba khona ke omunye kumbe abanye abazafumane baxhwathe nje bazenzele izinto ezizaphambanisa ingabe ngumhlangano beyinhlalakahle yabantu. Kuthiwa laba bantu babekhona phambi kobuso bukaNkulunkulu esingathi babehlose ukwenza into enhle eyinkonzo kuNkulunkulu, kada-ke bekhona khonapho kwafika uSathane. Yibo bona labo bantu abathi nxa kuhlelwa izinto ingabe yimihlangano yemindeni, ingabe imihlangano yezimbusazo, ingabe yini, ingabe yilokotwa ama-burial society, ingabe kusemakhaya ikomiti yamadlelo kumbe esikolani, umuntu abonge uphahluka asuke nje aphambanise umhlangano ole njongo yokusiza imiphefumulo yabantu, aphothe nje avube izinto, aphambanise yonke into, angabi le ndaba, angabi le nhloni, angayangeli. Yibo labo abantu abantu besuka lapho sebenze khona lokhu badiliza babulala behlisa bephula le moya abanye. Uzwe nje umuntu ethi hhayi ngibatshelile, ubatshele nasuwe okade ubatshela uSathane lo ofike phakathi kwakho evela ekuzulazuleni emhlabeni wasedobha wena ngoba namhlawumbe ulula mhlawumbe inhliziyo yakho ivele kayibumbekanga, inhliziyo yakho kayihlalanga phansi. Asifundeni ukuthi nxa kusenziwa izinto ezinhle sibe moya munye, sibe nhliziyonye, sibe solinye, siyekele ukuphambanisa izinto ezinhle ezisiza imphefumulo yabantu. Sathane uyazulazula akunyenyezele ngelizwi elizwiwa nguwe kodwa abanye bangalizwi, ukuthi usuzwileke usuvumelane laye, usukhupha lokho ukhuphayo ngomlomo wakho, mhlawumbe ngezenzo zakho kubonakala ukuthi ube yisithunjwa sikaSathane. USathane makangatholi indawo ebantwini bakaNkulunkulu bezenzela izinto zokusiza imiphefumulele inyama zabo. Asazeni, sifundeni ukuthi izibuthe sihloniphe phambi kobuso bukaNkulunkulu. Imindeni yethu yakuba ngcono, lelizwe lezigaba lapho esihlala khona zonke izinto ziyakuba ngcono. USathane ahlale ekhoneni lakhe yedwa, abubule yedwa, singavumi ukuthi asisebenzise.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu olungileyo, Nkulunkulu ongehlukwa luthona. USathane uyabhoda, udinga abanenhliziyo ezilula babe sesiba labo bantu baphenduke babe yizithunywa yingilosi zakhe, baphambanise inhlalakahle zabanye abantu. Makube kude kulo lalowo layelo ngalesi khathi ukuthi USathane amsebenzise, amenze udlawu lwakhe. Usisa abantu abakho, ingabe ngubani lo zama kwenza okuhle kuba nabantu abakho baphile ngcono lapha emhlabeni. Sibuse sonke sikela manje uzibona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Olivalelisayo ngontungamile Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kamehlo kaZulu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasihambanga ngoba unkosikazi wakhe uGrace engezwa kuhle. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela umnumzana Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.